kunzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare yakakonzera kufa kwevanhu kwaenderera mberi nhasi vamwe vafakazi vachiti mapurisa aive amire zvavo nhengo dzeMDC Alliance dzichiratidzira pamwe nekupwanya zvinhu pamahofisi eZANU PF. Mumwe wevafakazi ava vaJohannes Mutanda avo vanoshanda semutyairi pamuzinda weZANU PF vaudza komisheni iyi kuti muzinda webato ravo waitemwa-temwa nematombo nevaratidziri ava kwemaawa anokwana mana. Mapurisa akangoti tumbi kumira asina chaaiita kudzivirira mhirizhonga yakaitika iyi. VaMutanda vati varatidziri ava pamwe nemapurisa aya vakazotiza pavakaona masoja vanzwa pfuti dzichirira, asi vati havazivi kuti masoja ndiwo akaridza pfuti idzi here kana kuti kwete. Mumwe womufakazi amai Stella Matsenga Rwodzi avo vanoshanda pamahofisi eZANU PF muprovhinsi yeHarare vatiwo vakazononurwa nemasoja mahofisi avo achipwanywa uye motokari dzichipiswa nevaratidziri pasina chakange chaitwa nemapurisa. Amai Matsenga Rwodzi avo vanga vachisvimha misodzi pavanga vachipa umboo hwavo vati pane zvaiputika panze pemahofisi avo zvaiita kunge mabhambu, uye vati vakachekwa-chekwa muviri wese nekupwanyirwa magirazi avo emaziso pavaitemwa nematombo vari mumahofisi ebato ravo. Vachitiwo vanhu vazhinji vaiva mumahofisi aya vakazohwanda pasi pematafura matombo achinaya semvura. Vati dai pasina masoja akazosvika aya, vanhu vese vaiva mumahofisi aya vangadai vakapondwa nevaratidziri ava avo vanoti zvakare vaiva nemazipanga pavaikanda matombo pamahofisi avo.
Pasina kana chinguva chakatirebei takabva tanga kuatakwa nematombo. Tiri pawindo pakachiona takabvanda takakurohwa nematombo, ndobva ndarohwa, takarohwa nemagirazi akapinda mumaziso, tikarohwa miri wese uyu, tikachekwa nemagirazi miri wese, tikabuda vakatema ofisi more than 2 hours tisina rubatsiro. Sandaingonzwa ndaizwa the other office vaichemawo vachingoti tafa kandi tafa, iniwo ndichichemawo timune other office. Tikakambaira mukati memagirazi tichienda kunohwanda pasi pematebhuru, ndo tazoti tagara tichingotemwa pasina kana rubatsiro. Takazotanga kuona takangonzwa kurira kuti bhom 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 panze noizi yeingo enoizi yatinangonzwisa kuti zvii zvaiputika, mabhombu here kana chii. Ndo patakazoti tirimo mukati tisakwanise kufema manje takusafoketa nechiusi chaachabva panze. Ndo pakazosvika maofficers eami achimhanya achiti mukati mune vanhu here umu, ofisi yaakubvira because mota dzese dziri panze dzatsva. Ndo patakazomhanya ndichitobudawo ndakaona mumwe mupurisa anga ari muuniform akahwanda pane imwe konawo. Ndo patakazoburiswa nemasoja iwayo, zvekudai pakanga pasina masoja otherwise ofisi yese vanhu vese vakaparadzwa because vanhu vachakanga vaine mairon bars, matombo, zvinyi vanga vaine masimbi, matombo, machets aya, mazipanga aya akadai sowa avakanga vaina. Pataibuda isusu takubuda vaitondedzera kuti we train to kill, ndo murume yandakanzwa vachidedzera iyoyo.
Amai Matsenga Rwodzi vaenderera mberi vachiti vakaona mutevedzeri wasachigaro weMDC Vatendai Biti vachitaura nevaratidziri ava pedyo nepane rimwe garaji riri muna 4th Street. Ivo amai Matsenga Rwodzi vari mumahofisi emudenga pamahofisi ebato ravo vati kutaura kwaiita vaBiti nevairatidzira ava kwaiita sekunge vaikurudzira varatidziri ava kuti vaite zvemhirizhonga.
Ndo vakanga vari pasini, mota yake yakatosumuka yaiti yakasumudza yakavhurwa madhozi dai pamberi pemobhu.
Hatina kukwanisa kutaura navaBiti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mumwe mufakazi muzvare Precious Mavenga avo vati vanorarama nekutengesa mabhaibheri muna Nelson Mandela vati pane vanhu vaiimba vachifara panze pemuzinda weMDC asi vakazoita barara mhanya pakauya masoja. Muzvare Mavenga vati vakabatwa nemasoja vakazvindikitwa zvakaomarara nemasoja aya ayo vati aiva nezvamboko nepfuti. Muzvare Mavenga vati vakanzwa pfuti dzichirira pavairohwa pamwe nepavakanga vave kufamba vave kuenda kumba mushure mekunge varegedzwa nemasoja aya. Vatiwo vakaona motokari chena yaiva nevanhu vakanga vachiridza pfuti vachingopfuura chero munhu. Vanoti vave kutorohwa nebuka pose pavanoona masoja kana mapurisa akapfeka yunifomu yavo yebasa.
Vakauya varipo varipo
masoja yayo vanga vakapfeka zvichuto vakatanga kunditsondo kuota nezvimanhingi kuti zvimatamboko zvavanga vakabata vese vari popo vachiti imimi mukutsvagiri muno mutaura ndikati ndinotengesa ndoda kutoendesawo mabhaibhuri angu kumethodist church kwandinosupply ndikanzi yenyu mavhenda ndimwati kutotsvaga munonyepera kuya kuzotengesa mutaura asi muri vemdc muchatoona zvenyu watakaisa pachigaro iyeyu muchachena mutaura mese kutsvairwa chaiko kana maiverenga mapepa emuno nekunze newsbend ndakabuda ndiri pafriend page ndakapfeka zveblack ndoti onaiwo handina kana red pandiri pano handisita zvemdc ndoda nebhotsi dzacho dzakaita beige ndakarara mupevhimendi ndichirova.
Dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzaudza Studio 7 kuti dzakatarisirawo kuti masoja azopa humbowo komisheni yavo. Nhengo idzi dzatiwo kana masoja aya asingadi kupa humbowo pajekerere anofanira kutanga akumbira mvumo kukomisheni yadzo achipa zvikonzero zvinonwisa mvura kuti sei asingadi kutaura zvakaitika musi uyu pajekerere. Zvichakadai mwemufakazi zvakare amai Marian Chidamba vano vemunin'ina wamai Sylvia Maposa avo vakapfurwa vakafa pamhirizhonga iyi vaudzawo komisheni iyi kuti magwaro ekufa kwemukoma wavo akachinjwa zvakanyorwa nadhokotera anoongorora vanhu vanenge vafa zvisina tsarukano izvo zvavati zvairatidza kuti chiremba uyu aiudzwa zvekuita nevekumahofisi epamusoro vavasina kudoma nemazita. Amai Chidamba vaudza komisheni iyi kuti mukoma wavo akafa uyu aiva asinei nekuratidzira kwakaitwa uku asi akangobatanidzirwa mumhirizhonga iyi.
Anenge aishandisa mamwe masimba aibva kumusoro anga asingashandisi basa rake sekuziva kwake anenge aiudzwa zvokuita. Pekutanga pakanyorwa cause of death family members dzakacomplain ndobva akansela pakanzi gunshot abvanyora kuti gunshot akakansela pakanzi stab wound abvanyora kuti gunshot pamusoro tikati mapepers anenge akadaiso haadi kuchekwa chekwa ngazvinyorwe pasi.
Mumwe mufakazi vaPeter Makani avo vati nhengo yeMDC izere vati nhengo yeparamende inomirira Epworth uye vari nhengo yeMDC zvakare vaEthridge kureva ndeumwewo vaironga mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu vachiti vakureva vakapa nhengo dzeMDC mari inoita madhora maviri pamunhu wega wega yekuti vaende kunoratidzira mudhorobha nechinangwa chekupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Chiripo ndechekuti dai iye akazonya kuti mp akazvarira mba kwake akazonya kukanzera dzaramba kwake kanzina kana vaida kutobvisa
preiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
zvisizi zvabuda mugwaro rekomisheni iyi zvinhu zvavari kuziva nechekare kuti inzira yekutsvaga kusvibisa zita rebato ravo kunzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu iyi uko kunonzi kwakakonzerwa nekunonoka kunonzi nevakaratidzira musi uyu kwakaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru kwakatarisirwa kuenderera mberi mangwana vafakazi vachipa humbo hwavo kukomisheni iyi pamhirizhonga iyi panonzi pakafa vanhu vatanhatu vanofungidzirwa kuti vakapfurwa nemasoja asi masangano akazvimiririra anoti uhwandu hwevanhu vakafa musi uyu hunodarika 10 sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamotlante avo vanovesa chigaro wekomisheni iyi vanoti vachapa gwaro rezvavachawana muongororo yavo kumutungamiriri wenyika mushure memwedzi mitatu kubva musi wakagadzwa komisheni yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.